Moraritzi wema Warriors Sunday Chidzambwa akasimuka nezuro nevatambi gumi nevasere akananga kuEgypt asi achidarika nekuStephen Keshi Stadium kuNigeria. Uko Zimbabwe ine mutambo wekuedzana masimba nemaSuper Eagles mangwana. Mawarriors achasimuka muNigeria nemuvhuro achienda kuEgypt kuri kuitirwa makwikwi eAfcon. Vasvika kuEgypt, vakomana veZimbabwe vachaedzana masimba nechikwata cheTanzania sekutaura kwemutungamiri weZifa vaFelton Kamambo.
Maassistant nemamwe maplayers anosvika kujoina the full team kuNigeria. Mutswa 9 then vozosimuka kuNigeria mutswa 10 vakuenda kuEgypt. But ndofunga tichazotamba zvedu etraining neTanzania.
Vakamambo vanoti vanotarisira Zimbabwe kuti ichakwanisa kuenderera mberi kuAfcon.
Munoziva gepi riripo pakati pevanonzi vanogona vacho muAfrica nemateams anonzi madika akaita kunge isusu radzikira. Zvekuti AFCON yegore rino ndotarisira kuti munhu wese ane mukana wokuitora including us as Zimbabwe tine mukana wokutosvika kumafinals ikoko. I'm sure munoona kuti timu yedu yakasimba chaizvo. Tine mastrikers vanokombitawo neamong the best muAfrica. Tine timu ine defense yakasimba. Tina coach ari defensive. Saka hapana chinotitadzisa kusvika toita masurprise package kuAfcon.
Chidzambwa akatakura vatambi vakaita saKnowledge Musona, Kama Billiard, Babilas Nakamba, Evans Rusike, Ovid Karuru, Tine Jadebe, Masha Omunetsi, Tino Kadewere, George Chugova, Tendai Darikwa, Alec Mdimu, avo vakaita kuti Zimbabwe ive pairi pamutambo weAfcon. Mongororo wemutambo wenhabvu vatawanda tafire nyika vanoti vane chivimbo chekuti chikwata ichi chichanoita mashiripiti sezvo vatambi vese vatamba vakabatana kwenguva refu.
Musona of course asi kunyatsotamba matambiro atatichida Nakamba nyangwe yakakona naona coach vake asi I think vari motivated enough. Saka vachatongotamba vari motivated whether vangu vachitamba maclub kwavo kana kuti vasingatambi maclub kwavo.
Munyori wezvemutambo wenhabvu Valiopold Munende vanotiwo vari kuona chikwata ichi chichienderera mberi sezvo vachizivana matambiro avo.
Chikwata ichi ndinoti ni chikwata chakasimba. Mukatarisa kuti iyoyi timu iyi ndo yakasvika apa pekuti iko zvino. Saka tinotarisira kuti chitamba ichi chikwata ichi chinokwanisa kukunda sezvo chikwata changa chichingotamba zvakanaka pamaqualifiers esapfuura.
KuAfcon, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete reGroup A neEgypt, Democratic Republic of Congo neUganda. Gungano iro maneja wechikwata ichi va Wellington Mpandare vanoti chikwata chavo chinofanira kubudirira.
Sekutiwo vakomana vambogadzirawo kaisiri kavo kwekupfuudza kwekupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaipa.
Zimbabwe haisati yambobuda mugungano rekutanga kubvira muna 2004 apo yakatanga kutamba kumafinal eAfcon. Zvekuti vamwe vakaona chikwata ichi chichikundikana kumakwikwi eCOSAFA Cup vanoti vari kuona zvakaoma zvekare iko zvino. Zvichakadaro makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kuenderera mberi kunyange hazvo zvimwe zvikwata zvakaita seHerentals, Yada neFC Platinum zvine vatambi vari kuSouth Africa nechikwata chenyika cheMawarriors. Herentals iyo ichange isina Richard Hachiro iri kusangana neCapes United muNational Sports Stadium makepekepe aine chinangwa chekudzimura kurohwa kwavakaitwa neChicken Inn svondo rapera. Kunyange hazvo Herentals ichigaro vanetsa makore ese mumwe muteveri wechikwata cheMagreen Machine vachiparirewa vanoti havasi kubundutswa nemastudents aya.
Aiwa apa isi tagara tiri kutongohwina hatina kana pressure. Tinyatsoona kuti matambiro ata timu yedu yese hati kutohwina hatina kana pressure kana dirikana kana hatitombovhunduka this time.
Asi mutambo uri kunyanya kutaurwa nezvavo ndeuyo uri kusangana zvikwata zvemugodhi weplatinum FC Platinum nenge izvi Platinum Stars izvo zviri kubandana muBaobab Stadium mangwana. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Yada vs Highlanders, Wange vs Triangle, Dynamos vs Manika Diamonds, Mushowani Stars vs Blue Chiefs, ZPC Kariba vs Chapungu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.